Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu gunyana 7 2016. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rinosendeka parutivi mutemo wekurambidza vanhu kuratidzira muguta reHarare.
Zvakabuda ipapa zvayakawana ndezvekuti pane chokwadi chekuti mune dzimwe nzvimbo vamwe vanga vachisarudzwa kana vasina makadhi emusangano weZANU PF.
Commission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission nhasi yazivisa kuti ongororo yayakaita inoratidza kuti vanhu vemapato anopikisa vari kunyimwa chikafu, mbeu pamwe nezvekurimisa nevashandi vehurumende pamwe nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU PF. Chirongwa chokubvisa nyanga dzezvipembere chinopetwa mumasango akachengetedzwa nehurumende kana kuti manational parks. ZANU PF yoita musangano wayo wepolitibiro ichizeya nyaya dzezveupfumi nekuratidzira kuri kuitwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7. Dare repamusoro nhasi rasendeka parutivi mutemo wakagadzwa nemapurisa wekurambidza kuratidzira muHarare richiti zvakaitwa izvi hazvisi pamutemo. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Chigumba vatura mutongo wekuti mutemo wakadzikwa nemapurisa unorambidza veruzhinji kuti varatidzire kana kuti statutory instrument 101A uyo wanga uchidzivisa vanoda kuratidzira muguta reHarare mukati memasvondo maviri usendekwe parutivi. Vashitura mutongo uyu, mutongi wedare ati mapurisa hana kodzero yekuumba mutemo munyika. Uye vati bumbiro remitemo rinotaura pachena kuti ma statutory instrument kana achidzikwa hafanira kunge achityora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remitemo yenyika. Vati mitemo yakadai kana ichidzikwa panofanira kutanga paziviswa sezvakatarwa pamutemo kuitira kuti mapoka anenge achida kupikisa mitemo iyi apewo pfungwa dzavo mitemo iyi isati yadzikwa. Amai Chigumba vaturawo zvakare kuti mapurisa kuburikidza nemukuru mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri havafanire kukanganisa vanhu vanenge vachiratidzira zviri pamutemo uye murunyararo. Gweta ranga rakamirira nyaya iyi mudare vatendai biti vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo watongwa ndewekuti izvo statutory instrument iya yekubhana vanhu haina kupublishwa zvakanaka. Hurumende nemapurisa vakakanganisa, havana kunzwa vanhu, havana kuteera section 27 uyezve vakaita simba ravasina. Mupurisa haana simba rekuita mutemo muno.
Vasteni zvorwadza vati vava kutoronga kumwe kuratidzira zvitevera mutongo waturwa nedare uyu. Mumutongo wavo amai Chigumba vati basa rematare kuona kuti mitemo yatevedzerwa, saka nokudaro vati matare hature mitongo achitya kana kuti aine divi raakarerekera. Mashoko amai Chigumba aya anouyawo apo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakasvora vatongi vematare nekutura mitongo yakabvumidza kuti vemapato anopikisa varatidzire vachiti zvimwe zvacho zvave kukonzera kusagadzikana munyika. Zvichakadai vabiti varumbidza amai Chigumba nemashoko avatura mumutongo wavo.
Varakidza kuti vanochaterera zvakanyorwa muconstitution.
Nyaya iyi yakakwidzwa kudare nevemubatanidzwa wemapato ari kurwira kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe vari kushanda vari pasi pesangano riri kudaidzwa kuti National Election Reforms Agenda kana kuti NERA, sangano revagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA, bato redare pamwe navazvorwadza. Kukwidzwa kwenyaya iyi kumatare kwaiteverawo kurohwa pamwe nekurambidzwa kwakaitwa varatidziri nemapurisa muHarare mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Commission inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission nhasi yazivisa kuti ongororo yayakaita inoratidza kuti vanhu vemapato anopikisa vari kunyimwa chikafu, mbeu nezvekurimisa nevashandi vehurumende pamwe nevatsigiri vebato riri kutonga reZANU-PF. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa zvakabuda mukuferefeta kwavakaita zvichitevera zvichemo zvakaturwa kukomishen iyi nevanhu vakawanda kubva kumatunhu eBikita East, Mazowe Central, Muzaraban North neSouth neBuyera North, sachigaro wekomishen iyi vaElasto Mugwadi vati kunyange hazvo mutungamiri wenyika vakati hapana munhu anofanira kunyimwa chikafu, vanhu vari kunyimwa chikafu nemhaka yekuti havasi nhengo dzebato reZANU-PF.
Zvakabuda ipapa zvayakawana ndezvekuti pane chokwadi chekuti mune dzimwe nzvimbo vamwe vanga vachisarudzwa kana vasina makadhi emusangano weZANU-PF.
Vamugwadi vati zviri kuitwa izvi kutyora kodzero dzevanhu ava pamwe nebumbiro remutemo wenyika. Vati hurumende kuburikidza nebazi revashandi nekuchengetedzwa zvakanaka kwevanhu inofanira kuona kuti vashandi vayo vapa vanhu chikafu vasingaiti zverusarura, uye vanenge vaita rusarura vanofanira kurangwa. Vati mapurisa eZimbabwe Republic Police anofanira kushanda asina divi raakarerekera, uye vati zvinofadza chose kuti mapurisa akatosunga nhengo dzeZANU-PF dzakarwa mwekanzura webato reMDC kuBuyera North panyaya dzechikafu. Vamugwadi vatiwo makanzura nhengo dzeparamende vanofanira kumirira vanhu vese kwete nhengo dzemapato avo. Vatiwo zvavakawana muongororo yavo zvichapiwa kune vese vane chekuita nazvo nechinangwa chekuti vagadzirise dambudziko iri. Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimiririra agara achitaura kuti chikafu nezvekurimisa zviri kugovewa nerusarura. Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda musangano reHuman Rights Watch vadewa mavhinga vati Zimbabwe Human Rights Commission yaburitsa pachena rusarura ruri kuitika panyaya dzechikafu munyika.
Saka zvabuda pachena patingangoti vaita musiya padiki ndepekuti dei vataura zvikurukuru pakurudziro yavo kuti vari kuita izvi ngavasungwe.
Gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwevanhu amai Priska Mupfumira vakamboramba kuti izvi zviri kuitika vachiti vanenge vaine umbowo vauye nawo kumahofisi avo.
Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. It has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tikupa chibage kumarura areas.
Asi mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogen tsvangirai vanoti vatsigiri vavo vari kunyimwa chikafu.
Ndinatiherenga vanyika yekuti pesipesi panai pachigova chikafu vanhu vogovwa according to their party affiliation. So ndo dambudziko ririko ende iguru mazhero.
Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vanoda chikafu muZimbabwe, uye kuchamhembe kweAfrica kune vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Bato reZANU-PF nhasi ratanga kuita musangano waro wePolitbureau richizeya nyaya dzezvemhirizhonga iri kuitwa munyika uye nyaya yeupfumi yaenda kumawere. Vane ruzivo nezvemusangano uyu vaudza Studio 7 kuti bato iri riri kuda kusimbaradza mapurisa kuti amise kuratidzira munyika. Nechishano bato iri richaita musangano weCentral Committee. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaIgnatius Chombo vati mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe ndo vanenge varisa chigaro. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge.
vane makore akawanda chose kubva nyika yaone kuzitonga kuzere patoita makore makumi matatu nematanhatu 36 years vanosangana nguva nenguva vachingokurukura chaapapa chakutobuda pachena ndechekuti ZANU-PF yapererwa namazana haisisina yatingati su capacity pachirungu yekuti ichigona kugadzirisa zviri kuitika munyika dambudziko riripo paZANU-PF ndiyo nyaya yekusaziva mutsauko uri pakati pebato bato ravo riri kutonga nezvakafanana nekuti matare kana kuti judiciary nezvakafanana nekuti executive zvese zvinongokanyaniswa zvichingosanganidzwa zvichingodii nyaya itoripo huru apapa yekuti ZANU-PF izeye ndeyekuti vaungane vabvunzane kuti vedu we zvino zvazvadai nyika zvayadai nyika yagwadama nyika haina mari zvino zvazvadai hatisi kugona kana kubhadhara vanhu vanotisevenzera sehurumende yebato riri kutonga todiko kuti titaure nevanhu vose tivaunganidze tigone kunge tichitaurira nitigadzirise zvinhu zviri kuitika munyika izvizvi kana vasingatogoni kugara vachitaura mashoko iyaya vanofanira kuita zvinhu zvinoitwa nevanyarikana izvo zvakafanana nekungoti vanenge vava kutotenda kuti takoniwa taakusiya
bato iri riri kuzeyawo nyaya yemusangano waro wepagore wenational people's conference uri kuitirwawo kumasvingo musangano uyu munoona paine chingabuda here apa
vazulu misangano iyi tanzwa nayo tikono taakuziva kuti vakasangana kumisangano yavo iyoyo ndizvo chavanoita ndo zviya zvinoimbwa navakomana zvekuti kusimbisana muzvikona vana vachisimbisana zvava vachita sekuti zvinhu zvakanaka munyika zvimwe zvingatobuda ipapo ndiko kuti vana vachitarisa kuti vodzingani zvakare mubato maone kuti bato raazinyekenyeke
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in Zimbabwe Coalition vajoy mabenge vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kushushikana nekunonoka kuyananiswa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti ifambidzane nebumbiro remutemo idzva iro rinopa kodzero yekuvhota kumwana wese weZimbabwe ane makore gumi nemasere kana kudarika. Vanhu ava vari kuchema-chema kuti sarudzo dza2018 dzatosvika ipo pasina zviri kuitwa kuti vakwanise kuvhota vari munyika dzavagere. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mamiriyoni mana zvinofungidzirwa kuti zviri kunze kwenyika zvizhinji zvacho muSouth Africa. Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA ari kurwisa kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe nekukasika sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru weMDCT uye vari mumwe wevanhu vakanyora bumbiro idzva remitemo vaDouglas Mwonzora takatanga nekuvabvunza nezvekodzero dzevari kunze kwenyika dzekuvhota.
Bumbiro redu rinotaura iro kuti munhu wese weZimbabwe anenge apfuura makore 18 ane kodzero yekuvhota. Haritauri iro kuti munhu ari kunze kwenyika haabvumirwe kuvhota. Saka vanhu vadaifora vaya vane mvumo yechivhota. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti tinofanira kuwana court case inobva kudaiaspora yekuti kodzero iyoyo inge ichigadziriswa zvakanaka vana veZimbabwe vari kudaiaspora vakwanise kuvhota. Bumbiro redu rinobvumira kuti vanhu vari kudaiaspora vavhote.
Saka imi semapato ezvematongerwo enyika ari kupikisawo hurumende hapana here zvamunokwanisa kuita muri munyika pane kumirira vari kunze kwenyika?
Tiri kushanda nevari kunze kwenyika ikoko. Tine vamwe vakomana vati kushanda navo vari kuEngland, vamwe vari kuAustralia kuti tibatane kuti tifuritse diaspora vhoti iyoyo nekuti tinofanira kunge tiripo mafacilities ekuti vakwanise kuvhota. Iko zvino vanhu vekuMozambique vanogara muZimbabwe vanotovhotera munomu. Saka tina kuti zviitikewo muZimbabwe izvo. Saka tine basa ratiri kuita through organization yeNERA nepati yedu zvakare.
Tinoona kuti hurumende iri mushishi yekuedza kuyananisa mitemo kana kualaina. munoona here vachikasika kuita izvi zvekuti sarudzo dza 2018 dzinga bata vanhu zvagadziriswa
chihurumende chinofanira kutoita zvokufosiwa nokuti chega kuti chingoita hachiti because vanojaira zvekubira sarudzo saka tinofanira kunge tichibatana pamwe chete semapato anopikisa kuitira kuti tikwanise kufosa hurumende iyi kuti iite maelectoral reform ndokusaka taka tichiita mademonstrations ekunera akabhaniwa aya tinenge tichirwisa nyaya yacho mukoti mangwana tinowimba kuti tinohwina nyaya iyoyo
mazuva mashoma apfuura takaonawo Professor Jonathan Moyo vebato rezanu PF vachitaurawo mashoko ekuti hakuna hurumende ingawandudza mutemo kuti izviburitse mukutonga munoti
kutaura kwaJonathan ikoko it's not up to ZANU PF isu tiri kuti vachida vasingadi pachagadziriswa mutemo wesarudzo munyika muno
vanga vari munyori mukuru webato reMDCT uye vari gweta rakabatsirana pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo vaDouglas Mwonzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Maawa makumi matatu nematanhatu mushure mekunge chitima chizere nemombe nemakwai chasimuka kubva muguta reGusau kuNigeria chitima ichi chapinda musiraha iri muguta reLagos muchiitiko chekutanga mukati memakore makumi matatu. Vari kukwikwidza vakamirira bato reRepublican Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzemuAmerica vaDonald Trump vanoti vanhu vemuAmerica vane mwoyo yakanaka kwazvo asi kwete zvekuzviisa panjodzi nekutambira vapoteri. VaTrump vanga vachipindura mibvunzo yevatori venhau kuVirginia Beach vaine vaive mukuru wemauto vakasiya basa uye vari mutsigiri wavo mukuru retired general Michael Flynn. Iye zvino tekuendesai kuchirongwa pindai mudariro chamunopiwa nachioneso Jani.
Tinokutambirai watereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini chioneso Jani. Muchirongwa chedu nastina muzvare tariro tandi aiwaka munomuziva segweta muZimbabwe umu asi nhasi achatiudza kuti akazviita sei kuti awonde wakadi hako
ndiripo hangu kana wakasimbawo chioneso
tinofara tiudze kuti makazvifambisa sei kuti muonde nokuti manga muri mugiant ka hei
tanga tiri zvinotaurwa kumusha kuno kuti zvihevhi hevhi
chii chakaitika
ndakasvika pakuona kuti muviri wangu wakundinetsa kana uchida kuti ukwirewo masepsi uitewo zvimwe zvinhu zvakawanda wanda ndinonga wangofemera pamusoro ndakatombodonazve ndikaenda kuva chiremba ndikaudzwa kuti shuga yangu yakanga yakwira akandiudza iye kuti ndaifanira kuti ndionde kuitira kuti shuga yangu inge iri pamalevhel akanaka ndisawanikwe ndiri ndinoiswa pamushonga weshuga achitiye ndakanga ndichiri mwana mudiki.
Chekupedzisira ungade kuudza wechidiki kuti chii
kana paine chaunenge chinenge chisingakupadzi uri kufila kuti mwiri wako uri kukutadza kuita zvimwe zvinhu zvaungade kuita mukati meupenyu hwako iwewo unokwanisa kuchinja.
Tinotenda nekwenesu sisitari
waita hako chioneso nekuvawo neni
aya vateriri ava vanga vari muzvare tariro tandi ini ndini chioneso Jani muchirongwa chedu pindai mudariro.
Vateereri kana muchida kuona video kana kunzwa chirongwa ichi chakatirebei endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Muchikamu chatuno taura nezvisharo zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Andile Mpofu, uyo akasarudzwa kuve tsvarakadenga makwikwi eMiss Africa Washington State 2016.
Makadi Maria Zimbabwe inini nanzi Andile Mpofu and ndini Miss Africa Washington 2016.
Andile, ungati tsananguro kuti wakanzwa sei uchiwana iwe uchipiwa mukombe iwoyo we Miss Africa Washington State 2016?
Mfalo wacho ndinga kwanisi kuti ndondedzere zvakanakisa. Ndakanzwa mufaro mukuru. Pandakanzwa ndichidaidzirwa ndakatakataka ku pinda mufungwa mangu ndichingoti kudai amai vangu nababa vangu vanga varipo pane zvavaranasi vachifarawo neni saizovawo sei. Zvekare ndikafunga kuti sandabudirira kudai ndingakwanisa sei kuti ndichibatsira vana vayo vandanzigara ndichitaura nezvavo. Vanowanika vachitambudzika kupinda kuti tiende kuchikoro kuti vanike vachiwana chekutya. Ndekatanga tikapinda mufungwa mangu pamusoro kanyakanga ndinowanika nchinzo chimai chainisina Mwari andinotinda kuti ndiyakandifundisa pane zvese zvandaita.
Wataura iwe kuti shuwiro yako yakanga iri yekuti mai vange varipo. Tipo nhoroondo yekuti zvakamira sei ipapo, vari kupi amai?
Amai vangu vari vakasara kumusha, vakasara kumba. Ndaishuwira kuti ivo amai vangu nababa vangu pamwe chete vangowo vanoonawo zvandinoita kana pese panenge ndichibudirira pamafiki ese ndinenge ndichipinda kuti vange varipo. Asi zvino zvinorema kuti vange vachikwanisawo varipo nekuti vasatitenga matiketi achona kuti vauye kuvanhu vaviri zvinodhura. Asi takakwanisa kuenge tingotexta tichingovasendisawo mamesaji tichivaudza kuti ndapinda mutop 8, ndapinda mutop 5, ndapinda mutop 3 ndazvibudirira. Saka zvakabatsirawo panenge zvatingaingoshuwira kuti adai varipo vakagarawo mukati nevamwewo vaindionawo vachindikurudzirawo nezvemukorera.
Tinoona uri muno mudiaspora, zvakaoma sei kunge uri kuita izvozvi zvemakundano uyezve uchiita zvechikoro? Uri kuita zvidzidzo zvipi uyezve zvii zvaungakurudzirawo vamwe vangada kupinda pakuita zvauri kuita izvi?
Sekutanga ndisingatombotauri nezvekuti ndiri kuchikoro ndiri kudzidza, kungova diaspora ungori kure nemhuri zvinhu zvakangooma. Asi zvinhu zvakapfava panoitwa nguva dzokuti inini ndakudake ndasimba ndasuwa kumba zvinhu zvakangooma. Asi kwandinogara kuno kwaWashington ndinawo vana vana mainini vangu, vana vana maiguru ndinogarawo ndidhuze navo vese. Ingana vanogara vachinondikurudzira, vanondikare gare vanondifonera vachindoti kuuri sei, zvikuri sei kwauri ikoko. Saka zvinoita zvitiwo zviri nani. Asi kuchikoro ezvinezvi ndiri kuita bachelor's degree yebusiness economics ndichimaina in finance, and ndozvandenge ndichangoita for the next 2 years ndobva ndapedza ndigraduatawo in 2 years. And zvandingave ndichangoudzawo vamwewo vanondionawo voshuwira kutiwo vapindewo makwikwi akaita sewavo ndechokuti chokutanga chikoro. Nokuti kana uchinge wakunda, kana uchinge wavewe ndiwe Miss Zimbabwe USA kati ndiwe Miss Africa USA, uchange uchimiririra vanhu vakawanda vane zvinovanoita zvakasiyana-siyana. Uchingochifanira kuita maresechi mune zvese izvozvo. Zvino kana ukasiya chikoro chakuomera, uchangotisvika pamberi pevanhu uchifanira kuti utaure nevanhu oshashe kutaura. Haukwanise kupa maideas akasiyana siyana angakwanisa kuvaka masocieties aosimiririra, nekuti macommunities hauchangozvimirira iwewe mbone chete, wakumiririra vanhu vakasiyana siyana zvichida kana vati vaMiss Africa.
Muzvare Andile Mpofu vari parunare kuSeattle kuWashington State muno muAmerica naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe ichishanda nemasangano akaita seAware Trust yapeta chirongwa chekugura zvipemberenyanga mumasango akachengetedzwa kana kuti maNational Park ari pasi pehurumende mune dzimwe nzvimbo. Mutoro wedu enhau Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Kune zvipembere zvinosvika mazana matanhatu zvinochengetedzwa nevanhuwo zvavo uye zvinonzi zviri kwavari kuti vanoda kuti zvibviswe nyanga here kana kuti kwete. Mukuru wesangano reAway Trust Dr. Lisa Marabini vaudza Studio 7 kuti chinangwa chavo ndechekuti vanhu vanovhima zvipembere zvisiri pamutemo vamire kuita izvi.
We cut off the horn with a chainsaw.
Chinangwa chedu ndechekuti vanhu vari kuvhima zvipembere vafunge kaviri vasati vaita izvi, nekuti zvinenge zvisingabatsire kuzviuraya izvo zvisina nyanga.
Zvipembere zvabviswa nyanga zviri kunzvimbo dzakaita seChivero, Chipinge uye Matoposi National Park. Zimbabwe inonzi ine zvipembere zvinodarika mazana manomwe. Dr. Marabini vati zviri kubviswa nyanga zvipembere zviri masango akachengetedzwa nehurumende chete. Vati mutemo weZimbabwe unopa vanochengetedza mhuka masimba ekupfuura vavhimi vanenge vasina mvumo.
You have to also have increased security.
Vanhu vari kuuraya zvipembere vari kuzvisikira moto muziso, nekuti mutemo unoti vanogona kuurayiwa nevanochengeta mhuka.
Dr. Marabini vativo zvinoda mari iri pakati pemadhora masere nechiuru chemadhora nemazana maviri kubvisa nyanga yechipembere. Asi mukuru weZimbabwe Conservation Task Force vaJohn Rodriguez vanoti kubvisa nyanga dzezvipembere hakuna zvakunobatsira, nekuti vanovhima zvisiri pamutemo vanoramba vachiita izvi.
Vazhinji vanofunga kuti zvinobatsira, but inini kuona kwangu hazvibatsire. Kana unozobisa ningire nyanga yacho, mhuka dzacho, machipembere dzacho dziri kurayiwa still, kana wana nyanga, wasina nyanga.
Ko, nyanga dzabviswa dzinoendeswa kupi? Dr. Marabini vanoti dzinochengetwa nehurumende mumatura ayo. Gore rapera kwakaurayiwa zvipembere 50 muZimbabwe, uye zvipembere zvave zvishoma zvikuru zvapa kuti zvive pamhuka dzinochengetedzwa zvakanyanya pasi rose. Kutengesa nyanga dzezvipembere kwakarambidzwa muna 1977, asi pari zvino zvinonzi vanhu zvikuru vekunyika dziri kumabuda zuva dzekuAsia ndivo vanoda nyanga dzezvipembere sezvo vachifunga kuti dzinorapa zvimwe zvirwere. Asi vana chiremba vakawanda vanoti aya manyepo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 o'clock p.m. tiri kutarisa nyaya yekodzero dzekuvhota yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tatarisana nesarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirei nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Hanzi watora mari, kambo kajapreza na Diamond weku Tanzania, kambo kanonzi katora wakawanda moyo. Asi munoziva kuti nguva ineshanje, sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Dare repamusoro rinosendeka parutivi mutemo wekurambidza vanhu kuratidzira muguta reHarare wakanga wadzikwa nemapurisa. Komisheni inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission inoti iri kuita yakaita ongororo yekuti vanhu vari kunyimwa chikafu vachitariswa kunzi vabuda mumba maani. tavatashuka kumagume chirongwa chedu. Anokusiai moka ntungamili nkomo, jini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu umhlaka 7 ngompandula ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi anikwe ukudla. Ngoba ukudla siyithi thina yi fundamental human right. Lilungelo lomuntu olungela lutho lokwenza kwakho politically.
Ikomishini ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ithi sithole ubufakazi obugcweleyo obukhombayo bala ukuthi abamabandla aphikisayo bancitsha ukudla ngabebandla lezanu PF.
Okwenziwe ngupresident ufana lokuthi ulwisane lelizwe wephula umthetho ngokuthi yena engupresident usefuna ukuthi atshele omantshi lamajaji ukuthi basebenze njani njalo benzele emsebenzini yabo. Awuvunyelwa isikhathi sobukhosi sobukhokheli belizwe njalo kuyinto engahlanga kakhulu.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch isisole uMongameli Mugabe phezu kokuchothoza imithethwandaba ngokuvumela abantu ukuthi batshengisele. Umthethwandaba we-High Court uthi ukwaliswa kwabantu ngamapholisa ukutshengisela ezitaladeni zeHarare akukho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi sithole ubufakazi obugcweleyo obukhomba ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo endaweni ezithiyeneyo zelizwe bancitshwa ukudla kanye lenhlanyelo ngamalunga ebandla lezanu PF. Kubika uMavis Gama.
Abe Human Rights Commission laba bathi lobu ngobunye bobufakazi obuphume kunhlolisiso eyenziwe ngemva kokukhalaza kwaZulu wezigabeni ezinhlanu ezibalisa iBikita East, Mazowe Central, Muzarabani North le South, Zimba South, kanye leBuyera North. Inhlolisiso le iqhutshwe phakathi kukaNkwenkwenzilo Ncwabakazi lonyaka ka-2016. UZulu wakulezo zigaba ukhalaze kumalunga ale iCommission phezu kwabandlululo lweziphathamandla zikahulumende lenye inkokheli yomdabu ekwabelweni kokudla okuyabe kudingwe nguhulumende kukhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla. Omunye wamakomishina unkosikazi Petunia Sibusisiwe Chiriseri uthi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukutholiswa ukudla okulethwa nguhulumende.
Akuna muntu okumele ancitshwe ukudla ngenxa yokuthi usupporta iparty le kumbe iparty le. Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi anikwe ukudla ngoba ukudla siyithi thina yi fundamental human right. Lilungelo lomuntu olungela lutho lokwenza kwakho politically.
Ethi ukuphosisa kwenkokheli ephatheka kulo umkhuba obandlululo.
Ama public officials bonke abasebenzela iministry leyo ubecebisa njalo ama NGOs wonke njalo becebisa amapholisa wonke iZimbabwe Republic Police ukuthi yena babone ukuthi yena lama councillors lama district administrators ngathi umuntu wonke waseZimbabwe nje ama MPs ama councillors ubecela kakhulu ukuthi ilungelo lomuntu wonke libe respected.
Ophethe ezokucubungula enhlanganisweni yeHuman Rights Watch umnumzana Dewa Mavinga uthi uvumelana lempumela yale enhlolisiso.
So siyabona ukuthi lapha iZANU PF kahle kahle ayenzi kuhle. So siyaxolela ukuthi iZANU PF i-government inika abantu bonke ukudla. Yabona ukuthi i-constitution yethu ithe umuntu wonke ulamalungelo akhona. So siyabonga kakhulu ukuthi i-Human Rights Commission isinikeze i-evidence lay ye-food distribution.
Bayakulandula bonke ababikwa besenza lolo bandlululo lapho babebuzwa ngamalunga ale commission ngesikhathi iqhutshwa linhlolisiso ezigabeni. Ubufakazi obutholakeleyo buveza ukuba inkokheli yomdabu weBikita East ebalisa osobhuku abadlisa lezisebenzi zikahulumende ezinjengama-district administrators kungabanye babatholakale belomlandu wokwaba ukudla ngendlela elobandlululo. EBikita East leMazowe Central kubikwa kulabontanga bebandla elibusayo abangenela kwezokwabiwa kokudla lanxa bengasingxenye yabaphatheka kulomsebenzi. Iziphathamandla zikahulumende zixwayiswa ukuba zehlukane lomkhuba wokuntshontsha ukudla okuyabe kumele kuqondiswe kwababhekane lendlala. Abaphatheka kudlakela okufana lalolo olwenziwe kukhansela we-MDCT ku-Ward 7 eBuhera North bexwayiswa labo. Amapholisa wona ekhuthazwa ukuyihluzisisa imibiko yodlakela nxa ithe yafinyelela kibo, babotshwe ababotshwayo kungakhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya imbiko ethulwe yi-Human Rights Commission phezu kobandlululo lesixhume incwethi ecubungula ezemithetho njalo eliqwetha umnumzana Lucas Nkomo.
Umbiko lo ofikayo ngendaba yokudla nangendlela uhulumende ophatha ngayo uhlelo lokunika abantu ukudla luhambisa ngendlela kumbe ngenhlangothi zamabandla ombusazwe kutshengisa ukuthi i-Human Rights Commission iyasebenza. Besingakaboni kakhulu emveni ukuthi ingabe isebenza kanjani. Nangube kulokukhalakhala ukuthi ayiphiwanga imali enelisayo ukuthi yenze umsebenzi wayo. Kodwa esesikubonayo kumalanga lawa edluleyo kutshengisa ukuthi hayi iyasebenza njalo ingelakwesaba ngoba akulula kumumo okhona kulezi nsuku ukuthi i-commission enjengeley e-human rights ikhanye iphumela egcekeni ikhomba ukuthi hayi ibandla elithile yilo eliphatha uhlelo lokunika abantu ukudla ngendlela enje, indlela engekho emthethweni. Ngoba ngaphansi kwesekelo sombuso akufanelanga ukuthi inhlelo ezifana nokunika abantu ukudla, abantu abaswele ukudla ziphathwe ngendlela ekhethayo ukuthi umuntu engabe engwaliphi ibandla lezombangazwe anduba athole ukudla. Ngakho ke kuthengisa ukuthi hayi okwamanje i-commission le iyenza umsebenzi wayo ingelakwesaba okuyinto ofana ukuthi inconywe njalo bakhuthazwe ukuthi hayi abaqhubeke ngomsebenzi wabo.
Asisoze sibone yini Nkomo iZANU PF ichithachitha i-commission le mhlawumbe ichothoza ingcolisa kugcine kuxotshwa lamalunga ali-commission?
Isehlakalo esinjalo singaba khona ikakhulu sikhangela indlela uhulumende azame ukuthi aphendule ngayo imithethwandaba nendlela ephathe ngayo amakhesi la akade eqondane lokutshengisela kwabantu amaviki la adlulile. Sizwile umongameli welizwe ephumela egcekeni efaka umbiko ukuthi imithethwandaba abehluli baphambanisile ngokunika abantu ilungelo lokuthi baqhubekele phambili ngokutshengisela. Ngakho-ke amazwi kamongameli uma ephuma ngaleyo ndlela asuka ayethusele labo kufanele basebenze ngokukhululeka bengangenele emsebenzini yabo, begcine bengasayenzi umsebenzi wabo bengela kwesaba. Ngakho-ke singakubona sokusenzakala nge-Human Rights Commission. Nangu kuliyana iviki ephelileyo kuhle kwaphuma imbiko kumaphephandaba kahulumende lawa ebika ukuthi i-Human Rights Commission ingani isingenela kwezepolitics, loba nje i-Human Rights Commission ibikhuluma ngokukwephulwa kwamalungelo oluntu ngendlela amapholisa akade eziphathe ngawo nangodlame abalutshengisileyo bekhangelane nokutshengiselwa kwabantu. Ngakho-ke singabona kuqhubeka futhi indlela abaphendula ngayo naleyo ukuthi baphume besithi i-Human Rights Commission isiyingxenye yamabandla ombuso aphikisayo.
Ungakhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesiNdebele ku Studio 7 luqala ngo 7:30 ntambama. Kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065, laku 15460 kHz kushortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp ku 001-202-465-0318, loba ku 0027-74-341-6270, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.
Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi uZulu ulalo ilungelo lokutshengisela esitaladeni seHarare yiloba yisiphi isikhathi, njalo uthi umthetho wethulwe ngamapholisa ngeviki edluleyo uvimba ukutshengisela phakathi kwamaviki amabili alandelayo awukho emthethweni. Umahluli wedale unkosikazi Priscilla Chigumba uthe amapholisa kalalo ilungelo lokwethula umthetho onje. Umkhokheli webandla le People's Democratic Party njalo eligqwetha umnumzana Tendai Biti nguye okweze loludaba emthethwandaba. Isinqumo somthethwandaba lesi samukelwe ngenjabulo ngabanengi abathi bazaqhubeka betshengisela. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole kakhulu uMongameli Robert Mugabe phezu kokuchothoza imithethwandaba ngokuvumela abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni ngokuthula. Embikweni wethu le izolo, inhlanganiso le ithe okwenziwa nguMgabe lokhu kufana lokwethusela abahluli okulakho ukwenza bagcine besenza intando kaMgabe kulokulandela umthetho. Ingcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi ngempela uMgabe uphambanisile.
Umbiko lo ngowamukelayekayo kakhulu ngendlela yokuthi phela uPresident Mugabe kufana nanzelela ukuthi kulomahluko phakathi kwamalunga amathathu kahulumende. Ngakho akuqondanga nxa elinye lalamalunga selisuka lingenela kumsebenzi wamanye amalunga kahulumende. Okwenziwe nguPresident kufana lokuthi ulwisane lelizwe wephula umthetho ngokuthi yena engupresident usefuna ukuthi atshele omantshi lamajaji ukuthi basebenze njani njalo benzele emsebenzini yabo. Awuvunyelwa isikhathi sobukhokheli belizwe, njalo kuyinto engahlaka kakhulu esebenzeni kukahulumente.
UMongameli Mugabe na umbona eyilalela yini inkuthazo le?
Ngibona ngani uMongameli Mugabe njengomuntu owabalayo ezomthetho uvele uyakwazi ukuthi le nto ayenzileyo lokukhuluma kwenzileyo ngomgqibelo awuqondanga. Ngakho-ke lokho kusitshengisa ukuthi asoza ilalele yonkuthazo enhle ngoba evele aphule umthetho esazi ukuthi uyawaphula.
Abahluli bona Dokotela Sibanda ubona besesaba yini ukuqhuba umthetho ngendlela ababona ngayo kulandela amazwi kaMongameli Mugabe?
Ye, vele kwenzelwa khonokho phela ukuthi nxa kuthiwa kube lo mahluko phakathi kwamalunga la akahulumende afana lelunga elikhokhelwa ngumpresident elithiwa yi-executive lelunga elabahluli, kusenzelwa khonokho ukuthi phela leli lunga elikapresident lilama polisa lamasosha lingakwanisa ukwenza ukusebenzisa lezi nhlangothi zikahulumende ukwethusela amanye amalunga. Ngibone ngani mina abahluli bangasuka bethuke kakhulu ukuthi upresident usesithi thina yithi esiphambanisayo bese bethu ukuthi kuhambanjani. Njalo ilizwe leZimbabwe selisaziwa kakhulu ngokwenza ngokuthi umahluli nxa ngenzanga kuthandiyo uyaxotsha umsebenzi kumbe uyahlukunyezwa ngendlela ezithineyo. Siyakwazi ukuthi umahluli omkhulu Supreme Court ukubeyi wagcina exotshiwe emsebenzini, njalo baningi asabexotshiwe emsebenzini ngandlela yalo yokuthi bengenzanga bekufunwa nguPresident Mugabe. Ngibone ngani mina ukwethuka abaningi bazethuka kakhulu, kodwa bekuyinto enhle ukuthi abalutshwane bona basebetshengise ukuzimela bebeke baqinisa baqhubeka bevumela ukuthi abantu bathole amalungelo abo okutshengisela ngokuthula.
Umnumzana Nkululeko Sipanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki ekolishini leHuddersfield University kwele Bhilithane.
Don't take my number. Awusohlangana kwiFacebook. I don't want your number. Awusohlangana
VOA Ndebele kuFacebook sesikhona. Akusthande VOA Ndebele Facebook.
www.funawena.com.
Minyaka yonke sokuzafika ukhetho, abahlala phandle kwelizwe bayakhonona besithi kumele labo baphiwe ilungelo lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Amanye amazwe ayavumela izizalwane zawo ezihlala phandle kwelizwe ukuvota. Izizalwane zeZimbabwe ezivunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe ngezisebenzela uhulumende kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo ongomunye wabakhuthaza uhulumende ukuthi avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika. Waqala ngokumbuza ukuthi kungani abahlala phesheya bekhonona nxa ukhetho solufikile.
Ya, into ekhona yikuthi njengoba uzazi ukuthi sesile constitution entsha eZimbabwe eyavunyelwa la ngo-2013, i-constitution leyana iyavumela i-dual citizenship. And njengoba ivumela i-dual citizenship, we have seen ukuthi i-practice kwamanye amazwe akabantu abangaphandle ukuthi bayavunyelwa ukuvota. Esikhathini esidlulileyo besiyilwela i-diaspora vote, kodwa i-constitution yethu ibingaka-amendwa ukuthi ikhulume ngendaba ye-dual citizenship. So i-argument yethu manje ukuthi njengoba i-dual citizenship isiyi-part of i-constitution yethu, kusho ukuthi ilungelo lokuvota lalo kumele linikezwe ebantwini abangaphandle abangama-citizens elizwe.
Kodwa siyabona ukubana kathesi sikhuluma nje kungani akulo kwenzakalayo ukuze kulungisiswe lolu daba.
Kusho ukuthi indaba le singayikhangela ngendlela ezimbili. Indlela yokuqala ngeyokuthi sile problem ekhaya ngokwayo ngendaba yama-votes, ukuthi i-electoral process yethu kumele iqale reform, ngoba siyazi esikhathini kuma-elections adlulileyo sibe lodubo njengama-opposition parties ukuthi sithole i-electronic voters roll, lokuthi sazi nje ukuthi abantu even abantu bethu whether barejistiwe and ukuthi into zabo zi-straight ukuthi bakwazi ukuvota. So izinto ngithi esizibona ziqakathekile okwamanje okumele zilungiswe okokuqala. I-diaspora vote ngokwayo yinto yebo okumele siyilwele njengabantu njengama-citizens eZimbabwe esingaphandle, kodwa kumele sibe pragmatic ngokubhekisisa ukuthi udubo kahle kahle olukhulu lusekhaya kungakafiki kithi. So I think indlela esiyikhangele ngakhona yikuthi siyilungise step by step, siqale sibe leqiniso leshiwo ukuthi into zonke ekhaya sezimi kahle ukuthi ivote ezobuya le izoba i-free and fair, njalo lokuthi i-registration process le-voters roll iku-condition ezoyenza ukuthi ivote ingabi lama-issues.
Umnumzana Dan Moyo ngomunye wabakhuthaza uhulumende ukuthi avumele abahlala phandle kwelizwe ukuvota bephandle kwelizwe, njalo ungumgcini sihlalo we-MDCT kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela umkhankaso wabahlala kwamanye amazwe abayisizalwane zeZimbabwe abathi labo bafuna ukuvunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eqhelisa uncindezelo kulabo abafuna ukutshengisela bekhonona ngombuso webandla leZANU-PF, amazwi ezizalwane zeMathebelelendi ezifuna kwehlukaniswe iMathebelelendi leMashonalendi lawo aya elokhu esanda. Kubika uBenedict Nhlapho.
Abafuna iZimbabwe itajule phakathi njengalokho kwakukhona ngesikhathi senkosi uMambo loMzilikazi bathi sebesuthi ngoncindezelo wombuso kaMongameli Mugabe, ngakho sebefuna ukuthi isizwe sikaMthwakazi sizimele sodwa. Umkhokeli wenhlanganiso yeMathebelelend International Society uMnumzana Maximilian Ndlovu uthi kudala beqinisela kusukela ngesikhathi seGugrawundi, kodwa kathesi sekuyisikhathi sokuthi sekwanele.
Sesikhulume sadinwa ngodaba lomathebelelend isikhathi sesifikile ukuthi sizenzele into le esifuna ukuthi sina siyenze sibe ngabantu abazibiza ngohlobo lwethu Mathebelelend, sibe yilizwe elizimele lodwa.
UMnumzana Ndlovu uthi uhulumende weZimbabwe uyazimhlophe ukuthi Mathebelelend leMashonaland bekungamazwe ehlukeneyo ahlanganiswa ngamakhiwa kungela mvumo yezakhamuzi. Uthi njengoba kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe akazimiselanga kulalela isikhalazo sabo sokuthi bazibuse, bazathatha inyathelo lwakuqala ngemva kokhetho oluzaqhutshwa eZimbabwe ngo-2019.
Siyaku-referendum kubantu Mathebelelend. Into esegcekeni esayezwa ukuthi uhulumende angeke ayivumele. Thina sithi siyaku-referendum 2019, kumnyama kubomvu kusina kunomoya, siyaku-referendum.
UNdlovu uthi i-referendum le bafuna kube yiyo eveza kusegcekeni ukuthi abantu beMathebelelend sebefuna ukuzibusa, ukuze nxa sebegcwalisa lezo sifiso kungabi khona obasolayo ngokuthi bavukela uhulumende weZimbabwe. UNdlovu uthi ukuvalwa kwamafekthali kobulawayo, ukusilela kwemisebenzi, ukusweleka kwentuthuko nobuyanga osebusesabeka ukhombisa sobala ukuthi abalasabelo embusweni weZimbabwe. Ngokwamanje uNdlovu leqembu lakhe sebele flag abathi yiyo abazayisebenzisa embusweni kaMthwakazi, kanti baphakathi kokubhala ingoma yesizwe sabo.
Bantu Mathebelelend, ngicela ukuthi lixhase lolu daba lolu, ngoba sesingabantu nje abaphilayo kodwa asiphili. Siphila ngaphansi kombuso kwabanye abantu, umbuso okumcindezelo, umbuso okugxeka abanye abantu, umbuso okungabona abanye abantu njengabantu. Sesiphile kakhulu emusweni lo, masibe ngabantu abazibona njengabantu, senze into yethu eMathebelelend.
Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Liberation Front uMnumzana Crispin Nyoni uthi baphakathi kokuqoqa intsha koMthwakazi ukuthi iphatheke kule inguquko abayifunayo.
Okunye esiya kukho yikufundisa intsha yethu, ukubatshela, ukufundisa le ntsha yethu ukuba no, sasingasiZimbabwe thina, sasingumthwakazi, njalo sahamba kanje kanje ukuze sifike kusimo esibi leso esikuso.
UNyoni uthi akavumelani ngitsho lakancane lalabo abathi into abafuna ukuyenza yikuvukela umbuso.
Into esikhuluma ngayo lilizwe lethu elikaMthwakazi kube libuyele kulelo zinga kumbe kuleyo nto eyayiyilo ngasekuqaleni esayithathelwa ngabelungu ngo-1896. Singamazwe amabili ukunto okubizwa kuthiwe yiZimbabwe.
UMnumzana Nyoni uthi isiphithiphithi esenzakala eZimbabwe kathesi lokuzimisela kwabantu kuphikisana lombuso kaMugabe kukhomba sobala khona ukuthi sekuseduze ukuthi labo bathole eyabo inkululeko.
Masibhekile izehlakalo ezikhona ezweni laseZimbabwe lapho okwagxunyekwa khona uMthwakazi, kuyaveza ukuthi nakusasa singamthola uzibuse.
Amanye amaqembu aselusukumele phezulu udaba lokwethulwa kwesizwe sikaMthwakazi agoqela iMthwakazi Liberation Organization, uMthwakazi National Congress, iMthwakazi Republic Party lezinye inhlanganiso esijeneyo. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe siqoxa lesiqamula mayezi intombe enhle ephethe isicoco sokuba ngumiss Zimbabwe USA, uNkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isinye njalo isicoco sokuba ngumiss Africa USA.
ngikhumbula ngibona ekuseni ngibona abangikhaya vele kusithi vele ngikhale. Ngangibona amanye amankazana nge-Friday ntambama sokupractice, ngibone indlela ababeyenza ngayo. Enhliziyo yami ngiphonga ukuthi hheyi, abantu laba bayazi into abayenzayo. Mina ngizikhangele ngizibone ngani vele lapho engikhona kukhathana lapho kumele ukuthi ngibe khona. Kodwa ngaphonga ukulungiselela lami, ngaphonga ukuthi okuzenzakalekho khonokho.
Abaqoqi kumbe abaqoqayo ama-sponsors alolu hlelo olwe-Washington ngobani?
Abaningi bakhona ngama-small businesses, ama-big businesses akhonapha like Washington.
Onguye sibili ongathi wayekhokhela ekuqoqeni?
Hayi, uphuma la e-Africa usisi wakhona uthiwa ngu-Zainab Koroma, yena uvela e-Senegal.
Asiqhubeke sokungomgqibelo lapho imicimbicumbi yayenzakalayo.
Sobele saqalisa i-choreographer ababeyilungisile. Ngangikhumbula ngisestejini ngaphana vele lalingizihambela ngoba ngase ngiloku esaba kakhulu. Sombona ilanga lakhona selifikile, sombona umuntu onke sekhona, sombona bonke la majaji sebekhona sebehlezi sebesifanele. Ngangifika laphana estejini vele ngifike ngikhohle yonke into awasifundisa yona. Saba lama-certificate angu-5. Saba lo traditional way, saba le Italian, saba le African hot couture, saba le platform presentation, wazokuba le evening sound. So kukho konke lokhu asihambe emuva siyetshintsha kume sigijima sibe phambili. Okwenzakale ngemuva ngale vele nxa sibona okuphambili sibona okudla le khena wawungayali ukuthi ngemuva kunjalo kwakukuso emuva kube yiphithiphithi. Abanye besike bekhale ngemuva ngale besike bethi nathi ngakwenza ukuthi into leizaba nzima kangaka, ngifise ngokubona khathesi ngabona ukuthi kade ngalungiselelanga. Bengingazathi lami futhi ngangisuke ngile ndlela ngithi mina mhlawumbe ngabe ngigqoke isigqoko esimhlophe, ngabe kumbe ngigqoke isigqoko esibomvu. Ngabe ngifike ngathi ngakhuluma lokho kunto lokuthi ngikhulume lokho kunje. Kepha baqalisa khona nokukhatha down, babuya ku-top 8. Basuka ku-top 8 basigqoka nje ama-evening gowns ethu. Ya-eliminator futhi wasela amankazana angu-5. Sebefikile ku-top 5 kepha bethi qasa khona ukubuza imibuzo. And so after that wakhatha futhi wasela top 3.
Wathi sokubizwa amabizo khona lapho wena wawusizwa njani?
Vele mna ngase ngiyisikela sengisithi nxa ngiphume ngaba ngu-number 2 nge-number 3. Vele ngi-right, angisoze ngize ngibe lokuhlunga enhliziyo. Kodwa phinde futhi ngiziphendile ngithi hayi, awuyenzi. Vele kumele uphume kube ozaba u-Miss Africa USA. Ngoba usebenze kanzima and uyenze yenze yonke into ngenhliziyo yakho yonke. So vele khonaphana phambi khonaphana lesi sivele sesiwosho.
Unqobile-ke sebebizile amabizo, number 3, number 2.
Abathi-ke sebebize, yes, vele ngathitha vele ukuthi balule enhliziyweni yami bekuthaba kwakhona vele ngaseqalise ukubizela ngangazathi vele angikholwa. Ngangingazathi futhi angizwisisi ukuthi sonxa sebebizele usisilo abathi naye unumber 2 kutho ukuthi mina ngunumber 1. Kwaba mnandi enhliziyweni yami. Abantu angasiqalisi ukucabanga ngabo ngomama nobabami. Okay, sokuthi ngabe sengalekade bekhona la kuyombona la ngimsiba endaweni enje.
Hayi, sengamhlopha thenke ntombi.
Hayi, ngiyabonga sibili. Aseyiyo.
Imvuzo utholeni ke ngokuba nguMiss Africa USA Washington State?
Part of i-packaging yakhona onqobayo bathi 13 up to $2,000 in cash and kube lamanye ama-gifts. Abanye ama-sponsors laphakathi besithi oyawina sele siyamnika i-gift packages and also lama-appearances kwama-events lapho kanele uhambe usuka khona ababe bezawulingi throughout the whole entire year laphoyabo ngo-Miss Africa Washington.
Leyo bekuyintombazana engu-Miss Africa USA untombi u-Andile Nobuhle Mpofu. Ukuziphetha izo suku sikhangele bezihamba phambili, umthethwandaba we-High Court wesula isinqumo samapholisa esalisa uzulu kutshengisela isitalateni zeHarare phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo Lilani.
A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 7th, 2016. And this is Livestock Diaspora Forum, where we are talking about issues concerning the diaspora. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about the issue of the diaspora vote, which has remained elusive despite the large population of Zimbabweans now domiciled outside the country because the country's new constitution has not been aligned with the old one.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency 6065 and 15460 kilohertz shortwave from Monday through Friday at 8 p.m.
Bumbiro redu rinotaura iro kuti munhu wese weZimbabwe anenge apfuura makore 18 ane kodzero yekuvhota. Aritaure iro kuti munhu ari kubve kwenyika aapfuurwe kuvhota. Kavanhu vakudhaiaspora vaya vane mvumo yekuvhota. Saka zvinofanira kuitwa ndezvokuti tinofanira kuwana court case inobva kudhaiaspora yekuti kodzero iyoyo inge ichigadziriswa zvakanaka. Vana vezimbabwe vari kudhaiaspora vakwanise kuvhota. Bumbiro redu rinobvumira kuti vanhu vari kudhaiaspora vavhote.
Into yekuona yekuti njengoko zvazvinotisisile constitution entsha yezimbabwe yavhunyelwa ngo-2013 i-constitution leyana iyavhumela i-dual citizenship and njengoba ivhumele i-dual citizenship we have seen ukuthi i-practice kwamanye amazwe akabantu abangaphandle ukuthi bayavunyelwa ukuvota. Esikhathini esidlulileyo besiyilwela i-diaspora vote kodwa i-constitution yethu ibingaka-amendwa ukuthi ikhulume ngendaba ye-dual citizenship.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum, and tonight we are talking about the government's refusal to allow those living outside Zimbabwe to participate in elections by voting using the postal ballot while they are in those countries that they are now resident.
Under the Electoral Act law, only government officials on official duty, uniformed service members and some government officials living outside the country allowed to use postal ballots.
Yebo Jonga, njengokuzwa kweni lamhlanje ke inhloko yethu yendaba esekudwini indaba yokuvota kwabalabo abahlala phandle kwelizwe emazweni amaningi. Siyazi nje ukuthi eZimbabwe abantu abavela eZimbabwe sebe baningi Jonga, abanye bathi more than 4 million kodwa yes, abavunyelwa ukuthi bavote. Nxa sikhangele amanye amazwe afana labo Mozambique, Botswana, bayavota emazweni lapho abahlala khona. La khona apha laphele eMelika siyasibabone bevota Jonga.
Wongu nasi nyaya tiri kukurukura nezvayo vateereri nevari kutarisa chirongwa vari kuchiona zivai kuti tino stream live. Makaenda pama Facebook page yedu mune muchikwanisa kutona tichikurukura muchikwanisa zvakare kupinda muchirongwa asi nyaya tiri kukurukura ndeye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichaita sei sarudzo dzaakusvika 2018 Mutemo wekuti zvinge zvichikwanisa kuvhota zviri munyika dzazvigere hatisati taunzwa kuti wakwanisa here kunge wabatanidzwa nebumbiro remutemo idzva. Asi mubumbiro remutemo idzva zvinobvumidzwa kuti munhu uvhote chero uri mwana weZimbabwe. Hazvitaurwa hazvo kunzi uri papi chero uri mwana weZimbabwe unokwanisa kuvhota. Mubvunzo mukuru ndewekuti hurumende ingakwanisa here kunge ichiita izvi nechimbi chimbi kuti vana weZimbabwe vari kunze kwenyika vange vachikwanisa kuzovhota, nokuti unonzwa mapata anopikisa vari kugunun'una kuti hurumende iri kukweva makumbo pakubatanidza mitemo iyi kana kuvandudza mitemo iyi kuti inge ichifambidzana nebumbiro remutemo idzva. Ndosaka vakaumba urongwa kana kuti bandiko reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA riri kubatanidza mapata anopikisa ose. Takaona mazuva apera vachipikisa vachiratidzira migwagwa vachigunun'una kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe. Asi pamusoro pazvo kune vamwe mubato reZANU-PF zvikuru vaJonathan Moyo, muzvinafundo Jonathan Moyo, vakatobuda vachitaura kuti hapana hurumende inovandudza mitemo yekuti izviburitse muhurumende, zvichireva kuti vari kutaura kuti hakuna mareforms achaitwa achaita kuti hurumende inge ichizobviswa pachigaro. Nemaonero avo ndofunga vanofunga kuti kuwandudza mitemo iyi kunobatsira kuti mapato anopikisa anga achizokunda musarudzo. Ndonyaya dzatoda kuti kurukure nhasi. Chris, takanzwa muzvinafundo Jonathan Moyo vachitaura kuti hakuna mareforma achaitwa zvakare.
Yebo Jonga, hayi samuzwa sivile umnumzana Moyo esithi yena hayi kufana nje lo muntu oyabehlezi kakahle sizwa lapho ukuthi hayi ngisebukhosini lapha kodwa abesefuna ukuzikhipha. Anyway, tonight we have lined up a number of guests and joining us right now is the law lecturer at Kent University, Dr. Alex Magaisa. You are live on Live Talk.
Thank you very much for having me.
Thank you. Dr. Magaisa, maybe Jonga, you'll want to start the ball rolling.
Thank you so much. Dr. Magaisa, you are one of the people or lawyers or experts who crafted the new constitution. And many people would want to hear from you the position with regards to diaspora vote, because 2018 is around the corner.
Yes. The issue of the diaspora vote is one of the issues that was discussed during the constitution making process. And, you know, there were many differences between the different political parties which were involved during the negotiations. And, you know, the MDC parties were very willing to include the right of the diaspora to vote, but our ZANU-PF counterparts were not so keen on that. However, the way in which the rights of Zimbabweans were crafted were such that every citizen has a right to vote, and this right is clearly stated in Section 67 of the Constitution of Zimbabwe, which means any Zimbabwean citizen, wherever they may be, is entitled to vote in elections. The only question, of course, is whether or not the government is able to provide the facility for people who are in the diaspora to vote. And that really is the big question. The government has not been forthcoming when it comes to issues of providing facilities, firstly, for Zimbabweans in the diaspora to register to vote, and obviously for Zimbabweans in the diaspora to then actually exercise their right to vote. So that's where we are. The big fight is about whether the government is willing and able to provide the facility for Zimbabweans in the diaspora, number one, to register, and number two, to be able to cast their votes. I must also point out that, you know, Zimbabweans who are working for the government are already able to vote in elections, even though they may be outside Zimbabwe. They've always been able to do this using a facility called the postal vote, which unfortunately has not been available to the rest of the citizens. So that's where we are.
Mm. And recently, ZEC, I think it announced that it needs something close to $281 million to prepare for and run the next election. Do you think that the money that ZEC requires will also be able to facilitate the diaspora vote?
Well, this is the important issue. ZEC has always been hiding behind the fact that they do not have the necessary resources. As you know, at the moment, they are supposed to be registering people on a continuous basis in Zimbabwe, but they have not been doing that since the constitution was adopted in 2013. They've only been registering people in constituencies whereby elections are being held. And this is leaving out millions of Zimbabweans who are supposed to be on the new voters roll. So if they are unable to register Zimbabweans who are in Zimbabwe, the question therefore has to be, do they even have the capacity and the will to register people who are in the diaspora? And that is where the problem is.
Thank you so much, Chris. I think we have Dr. Maxwell Shumba, who is the president of People First. Maybe you can introduce
him. Dr. Shumba, welcome to the show.
Yeah, thank you so much. Thank you, Chris. Thank you, Mr. Kalibiri.
Yes, and we are talking about the diaspora vote. And what's your take about the diaspora vote when we look at the current situation that Dr. Magaisa has pointed out, the country seems to be unable to, to make an enabling situation for voters at home. What about those in the diaspora? I mean, how can those in the diaspora be able to have the facilities and so forth? What do you think about that?
Yeah, sure. Thank you. I agree with Dr. Magaisa on all the points you raised. But for us, it's not just being unable to provide voting conditions or enabling people to vote who are at home, but it's a willingness. We know that has the technical people who are there to serve Mr. Mugabe's interest. And as long as they are serving Mr. Mugabe's interest, there will never be any will to provide free and fair elections. So as a party, we belong to the National Electoral Reform Agenda, NERA. And we recently, last week, in our meeting with the head of other parties, I proposed that we have a roadmap to free, fair, and safe elections. And diaspora vote should be part of that roadmap. We cannot take it as just an isolated issue. It should be part of the global solution to enable a free and fair and safe election. So the roadmap should begin with us at SADC, then the African Union and the United Nations. And we know the challenges we have, but at least if we can offer the Zimbabwean people in the international community a clear roadmap with a clearly spelled out milestone, people can then, in 2018, be able to say, should we go for elections or should we not? Looking at what had been achieved, what was met, the expectations set for the road. So the diaspora vote for us is an important issue, but it's not something we should take idly. And I think Dr. Magaisa articulated several points which we agree with. But if we just allow Mr. Mugabe to say, okay, in 2018 you have diaspora vote, we end up with a situation where there are government workers who then pop up in Peru to counter, say, 50,000 from the U.S. They will come up with 60,000 from Peru and say we have 60,000 government workers on deployment. And this government is a government which is known to tell the truth. And it's a government which does things which are not transparent. So we have to be careful. We have to understand exactly where the diaspora of what sits on our roadmap and who should be advocating it and what are the controls we are putting in place so that we don't end up being the losers here. Thank you.
Regaini kwe isambunzo kwa muri wa Shumba Nation and Chiti. Asi munofunga here kuti urongwa hwamuri kuita semapata anopikisa wembatanzwa wenerao unga batmanikidza hurumende kuti inge ichikanda nano pakugadzisa mitemo inechekuita nesarudze?
Isu tatsuro yedu sekuona kwedu hurumende yatinayo inozviziva kuti ikaisa mareform yatobuda pachigaro. Saka ndakutumira ndofunga mashoko andakatumira mama president kuti tinofanira kunge tine roadmap kana kuti gwara remangwana ratinopa maZimbabweans, ratinopa international community kuti isu taakudaiso kusadat kana tapedza ipopo zvaramba taakuenda kuAfrica Union, kana zvaramba taakuenda kuUnited Nations. Musi watinosvika pamaelections, munhu wese maZimbabweans neinternational community vanenge vakamira vari kudivi one kuti maelections kana paakuvhunzwa kuti maelections oitwa here kana oreka kuitwa here, vanenge vachitarisa zvinenge zvakabudirirwa pagwara redu remangwana. Saka zvatiri kuita izvo, chokutanga chikuru kuti kuungana kwatakaita semapato makuru kunofanira kuremekedzwa ende kunofanira kukudzwa, nokuti ikoko ndoko uchaita kuti fambe pamwe chete patiri kugadzira roadmap. Yakatotanga kugadzirwa roadmap and ndinotenda chaizvo vekuZPTU nemamapato mapresident ati vachabatsira kugadzira roadmap iyoyo kana yakuda inenge yaichatedzerwa navanhu vese maZimbabweans vari mumapato nevari kunze kwemapato.
Maita basa Dr. Shumba, rambai muri parunhare zvimwe chete naDr. Magaisa. Tabatana namukoma Dan Moyo vanove sachigaro weDiaspora Vote Campaign uye variwo sachigaro weMDCT mudunhu reAmerica. Vamoyo, pindai muchirongwa. Nyaya tiri kukurukura ndiyo yamagara muchirwisa imi nesangano renyu yekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika wawane mukano wekuvhota. Taurai pfungwa dzenyu.
Ndinotenda makadi henyu.
Aiwa, tiri wapei?
Zvinofadza chaidzo kuti at this point tasvika panguva yekuti neconstitution yedu yatinayo new one iyi, because problem yatanitinayo in the past ndeyekuti constitution yedu yemudhara iya yanga isiri clear panyaya dual citizenship. And constitution yatinayo iyi iri clear kuti munhu kana akazvarwa kuZimbabwe hafanirwi kuti arasikirwe necitizenship yake kuZimbabwe. And therefore by default zvoreva kuti kana uri mucitizen wekuZimbabwe unofanira kuva nepemishini yekuti uvhotere nyika yenyu. And tinozviona pane dzimwe nyika, even maneighbors edu South Africa, kuBotswana, vanhu vavo vari kunze kwenyika vanovhumidzwa kuvhota because macitizens enyika idzodzo. Saka nesu zvinotipa simba rekuti kana tichipusha nyaya yediaspora vote iyi, tichitoipusha because it's part of constitution yedu. Chinhu chiri kutovhumidzwa neconstitution yedu kuti vanhu vari kunze macitizens ekuZimbabwe and therefore vane right ekuti vavhote.
Thank you so much. Chris, maybe you have a question to throw to Dr. Magaisa before you take our caller, Joseph Mshlanga.
Yes, Dr. Magaisa, Dr. Shumba raised a very important point here. He says that, amongst all this hype about the diaspora vote, there could be that element of rigging. How foolproof can we have a system when we have had complaints about vote rigging right in Zimbabwe? What about the postal vote that will fly over the Indian Ocean?
Yes, it's a very important issue, and I understand very well it's one of the issues that I've been raising myself from the very beginning, that sometimes you can ask for something, but it might end up having what you call a boomerang effect. It will hit you in the face. So when we clamor, when the opposition and Zimbabweans clamor for the diaspora vote,
they must also be very careful that there are systems in place to ensure that the facility will not be abused. Let me give you an example. In 2013, should not be required to show up their ballot paper after they've selected their choice. This is what used to be allowed under the old electoral law. And, the opposition say this is unfair because what it does is that it intimidates people, especially in the rural areas. Now, ZANU-PF agreed to remove that requirement. But then what it did was that it also caused more problems because people were no longer showing their ballot paper. It meant that people who wanted to read could go into the ballot into the booth. They could have extra papers in their pockets, and they could simply go to the ballot box and post five or so ballot papers without the electoral officers knowing that that is what they had done. So the opposition had asked for this, but it ended up giving a facility to readers to use that system. So I'm just giving you an example that the diaspora itself, the diaspora vote, could also be a facility to facilitate reading. My view is that there has to be very clear systems, and the opposition should make sure that when they clamor for the diaspora vote, they are also putting in place mechanisms to ensure that it will not be abused. Now, for me, it's not a postal vote. These votes, if people are going to vote in particular areas in the diaspora, then it must be done in exactly the same way that is done at polling stations in Zimbabwe, where the votes are counted in the presence of observers representing political parties and other observers, and the votes are counted on the spot and posted outside the polling station. That way, the votes that have been in particular constituents in a particular area are so many, and so many are post ballots, and so is won by so much. And then they go back home, people already know that the votes are counted. That way, you avoid the risk.
Thank you so much, Dr. Magaisa. Please stay on the line. Tina Mkoma Joseph Mhlanga, Baruch South Africa. How are you, Mkoma Joseph?
I'm fine.
Chirongwa ndechenyu, tipei pfungwa, ndimi muri mudiaspora macho imimi, ndimi anhu acho.
Tisu vanhu acho ari mudiaspora. Nawa iripo ndeyo kutika, all opposition parties must call for a national dialogue with all Zimbabweans outside the country so that we can work together. They must not come in the diaspora and talk with a few people, but they must contact or engage with all Zimbabweans outside the country so that everyone will have to put his own idea on how to tackle this issue, because this issue is quite critical for every Zimbabwean. In such a case that if it is not handled in a good manner, it will remain the same, because the government of Zimbabwe might collaborate with those countries like South Africa, for example. The government of South Africa is a friend of Zimbabwe, for the Zimbabwean government. So if they do not tackle it wisely, it will always be for the benefit of ZANU-PF, not for the benefit of Zimbabweans. Saka ndinokurudzira kuti vataure nemaZimbabweans ari kunze kwenyika yose kuti tikwanise kupa pfungwa dzedu takabatana nezvizvarwa zviri kumusha, tishandire tiri pamwe. Hatifaniri kurwa takapesana, asi kuti tiri pamwepo.
Aiwa, mashoko akanaka, asi regai tinzwe kuna tina Dr. Maxwell Shumba vebato reZimFest, ndo vamwe vemapato ari kutaura nenyaya dzekuti vanhu vari mudiaspora vange vachipinda musarudzo. Manzwa shoko rataurwa naMukoma Joseph. Anzi, regai kuti kana maenda kunze kwenyika uko mungonotaurana nakandemiri naGande vaviri vatatu, musingazwo kwanisa kuitawo misangano yekuti munzwe pfungwa dzevanhu nekusangana nevanhu vakawanda munyika idzo. Munoti vashumu. Vashumba ndoimba nhare yavo inenge yarasika. Regai tinzwe kubva kuna vamoyo. Umuripo? Ndanga ndanzwa musina kupindura. Muteereri ari kuti itai kuti muingejo vanhu.
Mashoko avataura mashoko akanaka chaizvo. FENERA, National Electoral Reform Agenda, tine technical working group yakaisa program. And program haisi yemapato chete, iprogramu yemazimbabwe vari muzimbabwe nevari kunze kwezimbabwe. Uyezve takaproposa kuti no color party together we can win this. No color party kusanganisa nebasa rekuitwa nenera inofanira kuitira kuti mazimbabwe agononge ari pamwe chete, vasingatarisa zvokuti ndiri bato iri ndiri bato iri, asi vachitarisa kuti nyika iyi ndeyedu, unaita chema nguva yakareba. And isusu pamusoro pazvo tiri kuuya neroad map yekuti vari mudiaspora vanoona kuti oya oya vachaita ndiiki. Vana vemoyo tinovakudza nezvavari kuita kurwira diaspora vote, vanenge vachionawo kuti paroad map pedu isu tofanira kunge tichiita zvakati. Zvinenge zviri very clear nekuti road map ndeyemazimbabwe. Road map muchishona gore ramangwana ndezvemazimbabwe. Saka tiri kuuya kana zvanzi kusouth africa munonzwa zvichiadvertisewa kunzi aiwa kusouth africa kucape town vanhu vachaungana pakati mazuva akati, kujohannesburg vachaungana pakati kuzuva pakati. Mashoko ataona amusanga econizing nemagovernment mashoko mahombe makukutu. Ndo andataura pekutanga paya nechirungu neshona ndichiti isu kana tikaisa road map tinogona kurumwa nechekuchera nekuti vamugabe vanozviziva kuti mazimbabwenzi haadi zvinhu zvakaoma, vanozovhota vashoma. Kuamerica kukavhota 50,000 vanozotsvaga nyika anaasawira vavana Venezuela kunobuda 100,000. Saka isusu tiri kuti paroad map tine tiine zvinhu zviri very critical zvataurwa nadr Gaisa vachinzi masystems nemacontrols, zvinhu zvinoiswa kuti zvichengetedze kuti pasaone zvinhu zvinoita sei zvinobuda nomumaburi. Saka isu sevanyowani vakauya vachitungamiro nepfungwa nyowani tiripo pakuita kuti isu tinge tichishandisawo pfungwa dzedu nyowani idzi kuti tiedze kukunda patakasadza 2013 nekuti hurumende yatikurwisa ii hurumende yatinoziva matambiro ainoita haachinje mavara ayo mamwe chete ndeembada. Saka isu tiri kuaziva, saka tiri panapa tiri kutonyatsoziva kuti zvii zvichaitika pamberi apa. Saka tiri kufanira kugadzirira kuti tinozvikunda. Ndozvihombe zvatinoda kutaura kuvana vezimbabwe kuti aiwa vasanyanya kushungudzikana chihombe ndechekuti zvinozvi takabatana kune vamwe vanenge vachifamba vachiti aiwa tisi tiri kudai tega achichokwadi.
Aiwa, thank you so much vashumba, ramba yenyu muri parunhare. Chris, tingotarisa usati waenda kuna vadenmoyo, tingotarisa mashoko atawana kubva kune vateereri nevamwe vari kuona chirongwa. Tina vamuzi Ncube, is a member of MDC T USA province. He wrote to us saying, Mdala, it is very simple with diaspora vote counting because we count the votes right after the election closes and post the results right away. So no room for rigging. This is not rocket science. And tina mkoma Brian Case, vanyora pa VOA Shona Facebook page. Vari kuti iwo kuvhota tiri kuZimbabwe here kana kuti tiri zvedu kwatiri. Kana iri nyaya yekuvhota tiri out, havafe vakaibvuma nekuti vanoziva kuti vanodyiwa. Then mumwe Sipo Masuku anyora zvakare paVOA Shona Facebook, hanzi chero iye tsvangirai wacho zvakangofanana, zvapana zvaachachinja. Ipai nyika varungu, vanhu vatema, tinongoda kuguta kwemhuri dzedu chete. Hatitarisiwo vamwe kuti vane nzara uye ndovo vakandiisa pachigaro. Saka voterai tsvangusoni wenyu mega musatidane kana zvakanaka zvinonakira imi muri muZimbabwe. Kana chikabvondoka chichabvondokera imi muri kuZimbabwe. Maonero ake wowa haasi maonero Studio 7 Chris.
Yeah, mnumzana Moyo.
Yebo baba.
Yeah. Ya ungasitshela wena ukuthi udaba lo lokuthi idiaspora vote iyenziwe uyibona njani kakhulu nxa sikhangela ukubana isikhathi sesifikile 2018 useduze lapha kungathiwa kuvotwe ku diaspora lapha kuyaba sokulunga okwani.
Njengoba omnye wethu echilo lapho ukuthi akusi rocket science le thina njenge iZimbabwe diaspora vote campaign we sile blueprint that we